Varimi vari kuchema nematambudziko akafanana nekudhura kwezvekurimisa zvakaita sefotireza, mbeu, kurimisa uye kuzotengesa zvimwe zvirimwa nemari iri pasi kana kuti inenge yatarwa nehurumende zvikuru pachibage. Mumwe murimi wekunyamahomba kuhurungwe mudunhu remasonaland west Rafinias Rodzi vanoti mitengo yezvirimwa zvavo yakaderera zvikuru zvichienzaniswa nekudhura kuri kuita zvikwanisiro zvekurimisa.
Chitemo changu chiri paprice yemainputs versus market price yechibage. Taona market price yedu yakatidzikirei nemaprice yatiri kutenga mainputs yakanyanyisa.
Izvi zvinotsigirwa nemumwe murimi wefodya vaCleopas Zingoma vekumazoe mudunhu remasonaland central. Kunyange hurumende ichipambeu nefotereza kune vamwe varimi, vamwe vanoti hazvisi kushanda sezvo zvisina kurongeka sekutaura kwava Regis Bvumbi vanorima kuSpringfield mudunhu remasonaland central.
Nyaya yekupiwa mbeu nefertilizer nehurumende haisi kunyatsoshanda sezvo mbeu idzikaidzi nefertilizer hazvisi kuwirana panguva imwe chete.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vari muridzi wekambani yeGimri vaGilbert Muponda vanoti mitengo iri kutarwa nehurumende haisi kuenderana nemitengo yepamusika wepasi rose kana kuti world market.
Izvi zvinoratidzika pakuti munhu iyeye ari kurima gohwo iroro mutengo waari kuwana dzimwe nguva wakaderera ukaukombeya nemutengo unenge uchitengeswa chinhu patinoti musika wepasi rose unonzi world market.
Vamuponda vanoti kurima kunopa nyika upfumi zvikamu gumi nezvinomwe kubva muzana kana kuti 17% pagore, vachiti zvikarongeka nyika inogona kurima ichikohwa zvisinei kuti kwanaya here kana kuti kwete, kana vose vane chekuita nekurima vakatora kurima sebhizimisi.
Paifanira kunge paine a serious comprehensive plan yekuti whether kwanaya uro hakuna kunaya. Isu seZimbabwe nekuti upfumi hwedu hwakabatwa nevhu, tofanira kunge tichiwana goho rakakwana.
Mukuru werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Farmers Union amai mai wePGT vanoti varimi vari kuwana mari shoma nekuda kwekudhura kwemari yezvikwereti yavanopiwa nemabhanga kana kuti interest.
Bhengi rosapota murimi nokupa zvikwereti zviine interest inoshandika nayo, wopawo mubayiro wokuisa mari kubhengi.
Amai Jiti vanoti hurumende inofanirwa kuzivisa mitengo yezvirimwa varimi vasati vadyara, uye vanokurudzira varimi kuti vaite budget kwete kungorima chete.
Varimi vazhinji hatizivi chinonzi budget kana necash flow.
Gurukota rezvekurima Dr. Ancius Masuka vanoti hurumende iri kuedza nepainogona kubatsira varimi nezvirongwa zvakasiyana zvekurima. Vamasuka vanoti munhu wese ane chirongwa chinoenderana naye zvichienderana nenzvimbo yaanorima.
Ndosaka president vachiita shishi yokukupai mainputs kana uri kumamisha, kana uri kuA1, kana old resettlement.
Panyaya yemitengo yezvirimwa vamasuka vanoti vave kuzivisa mitengo yezvirimwa varimi vasati varima kuti vazive zvirimwa zvekurima kuti vaone mari yakawanda.
Kuva business isu zvinoreva kuti tinofanira kurima zvokuti tiwedzere goho pandimo yedu. Tinofanira kutivo hurumende ipe mutengo wakanaka wokuti varimi vadzokere kumunda. Izvi zvinobatsira kuti murimi aone kuti chondorima chinondipa pundutso kuti ndiite business woman, businessman, chii chaicho chaicho. Ndohurongwa hwehurumende.
Vamasuka vanotiwo hurumende iri kukurudzira varimi kuti vaite mushandira pamwe nevane mari neruzivo kurerutsa ndima, uye kuti vakwanise kuwana mari yakawanda mukurima. Varimi vanopfuya mombe vanotiwo zvinhu hazvina kuvamirira zvakanaka sezvo vari kufirwa nezvipfuwo nekuda kwezvirwere. Zvirwere izvi zvinosanganisira chetioliarisis chinozivikanwa nerekuti January disease, babesiosis, heartwater, anaplasmosis, sweating sickness nezvimwe. Mombe dzinodarika zviuru zvishanu dzakafa kunyanya kumatebhereland mumavhiki maviri muna mbudzi nekuda kwekusanaya zvakanaka kwemvura. Tsakiridzo yakaitwa nebazi rezvekurima inoratidza kuti mombe dzinodarika chidimu chemiriyoni kana kuti 500,000 dzichikosha madhora ekuamerica mamiriyoni zana nemakumi mashanu kana kuti US 150,000,000 dzakafa mumakore matatu apfuura. Kuvarimi vakawanda, mombe nezvimwe zvipfuwo ndiwo mucherechedzo weupfumi hwavo. Kufa kwemombe dzakawanda kwakamanikidzawo varimi vakawanda kurima nechibhakera kana kuti kuchera makomba. Marimiro akafanana nechirongwa chiri kukurudzirwa nehurumende mazuva ano chepfumvudza, icho chiri kupembedzwa nevamwe asi vamwe vachichishoropodza vachiti kudzosera nyika kumashure. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.